yacho ndikanyanya kutaurisa kanyanya sase zviri kumatare asi ninoona iri nyaya ine mvunzo yakawanda isingabvisisiki kuti vaviri ava tavanyanya kutaura tashamisa nevamwe vese pasocial media nekuti takatarisa zvainyorwa nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vari muno munyika nevari kunze nenyaya kana yemademonstration ari kupulanwa musi wa 31 July vakawandisa asi tinozotinetsa ndechekuti kuvaviri ava chii chazoita kuti vanangwe ivo vari vaviri asi pari kuenda patwitter pari kuenda pafacebook pasocial media vakawandisa vanhu vari kutaura nyaya yemademonstration a31 July aya
hurumende yadoma America senyika iri kushanda navangarifume navachimono mukuda kuburitsa hurumende yava Emerson Mnangagwa pachigaro nenzira dzisiridzo munotora sei mashoko iwaya
naiwavo kuti vatete mashoko anonetsa kumatambira ndonyaya yatakuzobata basa nhasi pazvinyorwa zvandaita kuti pahunzwawo minista mutsvangwa kuti umbowo hwamuinayo sehurumende ndekuti nyaya iyi hakusika kutanga tichinzwa inogara yakangomutswa kuti vananhenge vari kushanda neamerica vananhenge vari kushanda nenyika dzekumadokero asi pavabvunzwo kana papress conference iyoyo neumwe wamutsvaki wenhau wanga aripo umbowo hwacho uripi hapana umbowo hwakwanisa kuti utaurwe utuhwe zvamai mutsvangwa vangotaura kungoti taita kuti tizive kuti vari kushanda vachimono vari kushanda neamerica ndechekuti vachingobatwa nemapurisa vachingosungwa nemapurisa america yanga yakutotoropodza hurumende yezimbabwe saka handioni chiri chinhu chatingati ndohumbowo zvechokwadi chokwadi zvinhu zvakapusa kudaro zviri kushandiswa nehurumende kuti vapomere mhosva dzakakora kudaro ndokuti mhosva yakadaro ihumbe yekunzi ri kushandiswa nenyika dzekunze kukonzeresa mhirizhonga kana kubviswa kwehurumende yemunyika mako
mashoko akadai anosiya ukama hwezimbabwe neamerica hwakamira sei
unosiya ukama nezimbabwe neamerica wakaipa zvachose ndekuti hurumende yedu kubva payakapinda iripo iri kuzviti new dispensation asi vari vanhu vanga varipo havo kubva na1980 vakapinda vatiti tida kuita re-engagement tida kutaurana tiite ukama hwakanaka zvino kana uchipomera mhosva yausina umbowo une munhu wauri kuti ndoda kudyidzana newe watotanga zvakaipa dai pane umbowo hwacho taiti ngavataurane voti umbowo uhu muri kupindira mune zimbabwe muri kushanda nevanhu avakadai vakadai kutibvisa pachigaro umbowo hapana saka zviri kutokanganisa ukama hwezimbabwe nenyika dzakaita sanaamerica nanabritain nedzimwe dzavanogara vakangokombora mhosva
vambofana takanzwa vapatrick chinamata vezanupf vachibuda vachishoropodza chin'ono kuti ari kuburitsa mashoko ekunyepa ende mutemo ichange chishandiswa naye tozoona chin'ono achisungwa munoatora sei mashoko avachinamasa avakaburitsa
ndopane nyaya yatinofunga kuti ndopane nyaya kana vaiti zviri kuburitswa navachin'ono ndezvekunyepa tichashandisa mutemo kuvasunga kwevakadii kuvasunga nenyaya yacho iyo yekunyepa vakanyepa papi asi taakuona kuti nyaya yavagosungirwa vari kunzi vari kukurudzira mumhirizhonga musi wa 31 July kweiyo yekunzi vari kunzi vakanyepa iyi yaenda kupi